Chava chicha inoche mera Ine moyo uneshungu Va inoche manera Chingava chicha inoche mera Ine moyo unero nari notzimba Chemo chino shika
Kumarinda, hakuna chichemo chino shika
Kumarinda, hakuna chichemo chino shika
Kumarinda, hakuna chichemo chino shika
Varigo wala varigo wana nama mchimana Vana vanochema Vareruza zvinorema Uritsa ivana murima Nekuti mwenje watsima Ukabatsira vana vanochema Vareruza zvinorema Uritsa ivana murima Nekuti mwenje watsima Kumarinda Hakuna chichemo chinosvika
Kumarinda,
hakuna chichemo chinosvika.
Kumarinda,
hakuna chichemo chinosvika. Zima.